manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezano PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvichabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zviri kuratidza zvisazvatsinirwa zviri kuratidza kuti vamwe vari kumirira matunhu vave kutoziva kare kuti vakunda. Zvimwe chete zvoone kumasvingo vanhu vanga vakaungana munzvimbo dzanga dzichivhoterwa vamwe vachikwikwidzana vachiitisana nharo nekupokana nezviri kubuda musarudzo. Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Tichakupaiwo zviri munhau dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezano PF mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vari kumirira bato iri kukambuzuma muNational Assembly pari zvino vatinashe Maduza vakundwa musarudzo idzi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vezano PF muHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana, asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare. Kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabvuku Tafara, Harare East constituency, Kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, dziva raSekwa, asi dzimwe nzvimbo vachiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku Tafara, vanomira kuwadzana East amai Beti Kaseke vakundawo, vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose, vaGodfrey Gomwe kubudiriro, vaTerence Mukope kuHarare East, vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai, bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzeprimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare vaEric Murai avo vanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Johanna Mamombe, kumufakose amai Susan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboy, kumabvuku Tafara vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa, kwozoti kukwadzana East Vachauton Wende, Vaschuat Mukoi, Navaurai Mangwiro, Ndio Vachakwikwitsana, Vanoona nezvesarudzo MDC Timudunhu reHarare vaIslam Samadosi, vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana apazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge takuziva munhu ari kumirira ZANU PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwikwidza takamirira, for example, Warren Paki ndiani angakwanisa kudya candidate yechi yezano PF sezvatakaita ku national level kuti zano PF yakaunza vamunangagwa isu takagara pasi se MDC alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa tikabuda na president Nelson Chamisa sando zvatibuda kuita kuma districts ndo zvatibuda kuita kuma wards kuti candidate yose yezano yaiswa ipapo isu totsvaga munhu anodini anoikurira.
Pata vabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pama primary sezviri kuitwa nezano PF, vaSamadosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana. Internal process yatiri kudini yatiri kuita tinongoiita mune zvakanaka, hatidi kufukura hapwa nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifariri vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary ezano PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yesarudzo dzezano PF, kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo nezuro kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura Masvingo nhasi vaswera votopemberera vachimirira kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadha akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuward 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadha azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na 6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muward mavo zvanamirwa pansi zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne22 ne12. Asi tachiita zvonzomba medu takuchibatana pachi pamwe vanhu vese vemuward 4 vanga vachikondesta navo tobatana toita chinhu chimwe chete kuti tumudzire ward yedu. Shungu dzedu ndedzokugadzira ward yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muward yedu, ichisimudzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, Mvonga Mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. Kuchired South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura gumi nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai Musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vange vandichindisapota vose vakashayikwa maregis mavotasiro emasels. That means verification yakaitwa nema managers imwe kandi ndo zvaiva background, like munanonzi Munduru ndiye akaita verification exercise echirebu west and we complained hapana akada varamba vachingoita election ngaindwe aringoita ari wanta. Taisa petition yedu kumusangano kuti first secretary yedu vaidhi Munangagwa vazive kuti ndo nhunhazatinadzo kuno kuchiredzi west. Kana ivo vaita vetic yavo vakapa decision yavo ndiya tinotoi ndo yatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainiwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa masa N1 unenge achionekwa kuti zisapota wekunge candidate siriyo yaibiswa. So it was like kuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete. Vasingamusapoti vese vakabiswa from their voters roll, including isma sitting kan ma nangaji makandidates acho takabisa pa voters roll saka unoenda ku election kuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedza kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha rechiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusika vanhu vakange vomhanya mujawo uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka central neeast vatsigiri vezanupiefu varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita eva vaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East, sarudzo dzazoenderera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Betty Chikwama navamafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga pabhazira mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 mugutu East vanhamota Garirofa vakarohwa navakennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidzana baba munini vavo vamartin Jongwe. Vatagarirofa vakamhanghara nyaya iyi pabhazira police station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro vatungamiri vesarudzo dzezanupf Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Godonhu remashonaland west, sarudzo dzeprimary rebato rezanupf dzakaitwa nezuro dzinonzi dzichadzokororwa munzvimbo dzinoti Chinoi, Makonde nezvimba North nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato rezanupf dzakakundwa musarudzo dzemaprimary nezuro dzaswera dziri pamahofisi ebato iri dzichida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe dzichiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Nhengo idzi idzo dzanga dzichidarika zana dzinoti sarudzo yanezuro yainge yakazara nechitsotsi chinosanganisira kuvhotesa vanhu vasiri venzvimbo dzavo, kusanyorwa kwemazita evanhu vari musarudzo pamapepa anovhoterwa, kuchishidzirwa kwenhengo dzinenge dzichida kuvhotesa vota uye kupa nhengo dzinenge dzichida kuvhota zvekudya panzvimbo dzaivhoterwa. Nhengo iri kutungamirira komizareti mudunhu remashonaland west vasidini Nyanungo vazotaurira vanhu vanga vakaungana pamahofisi ebato rezanupf kuti zvitemo zvavo zvanzwikwa nekudaro sarudzo idzi dzichaitwa musi uchaziviswa. VaNyanungo varamba kusiya bhachi padare vachiti havasi kudzokorora sarudzo asi inzvimbo dzanga dzisina kupera sarudzo uye dzine zvakakanganisika zvishoma. VaNyanungo vati kubva nhasi kusvika nechitatu nhengo dzinofanirwa kuwirirana pamazita evanhu vanofanirwa kuvhota uye kuti magwaro ekuvhota kana kuti voters roll ari kushandiswa ndiwo here ane bazi ravo. Muchinoi, mazita enhengo dzaifungidzirwa kuti ndidzo dzingangokunda musarudzo vatomi Mwanza navalasi Sauramba ainge asiri pamapepa aivhoterwa. Imwe nhengo yezanupf vacosmas chaitezvi avo vaimiririra vamwanza panzvimbo yaivhoterwa muward 3 vanoti zvinoshamisa kuti dzimwe nhengo dzechichena savarail cheni vasina zvigaro vanokuwanikwa mazita avo ari pamagwaro anovhoterwa.
Asikuzvanawe rain ari musero bhatisaizi kune vafrance rain murungu chaasi musero iye pachakata zvozvivhotera asi arionekwa ari ndiye anobuda pashiti Mwanza woenda kuseri kunyorwa nepeni.
Imwe nhengo yebato rezanupf yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti munhu akamukunda akatora vanhu vekune dzimwe nzvimbo kuti vavhote muwadhi mavo. Nhengo iyi inoti vanhu vakazovhota pasviba vamwe vanhu vakadzokera kumba sezvo mapepa ekuvhota akanonoka kuuya.
She was busing people because my elections ngaavharwe vanhu vekuprovinsi vakabhadharwa mari vakuti ngazviitwe vanhu vanga vaenda and nobody, not even one single person from the ward supported it.
Vachaitezvi vanoti sarudzo dzemaprimary dzaiitwa zvinenge zviri nani munguva yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ukapfadzikdzunguro waka dzakaoma kadabereti mugabebeka angairirezvi apo vanhu vatotiri majani kwangu wadzi hatongekanzira.
Kuzvimba North zvinonzi vanhu vakazovhota usiku vamwe vaenda kumba. Amai Marian Chombo mumwe wevaikwikwidza vanoti havana kufara nezvakaitwa uye vanyora tsamba yenyunyuto iyo vasiya kumahofisi eprovinsi muchinoi. Amai Chombo vanoti vave kufara nedanho ratorwa nemusangano wezanupf rekugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzakaita senoton dziri kuitwa sarudzo nhasi sezvo nezuro mapepa akasvika kwasviba. chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vachatatsurana nemudzimai wegurukota rezvematunhu mudunhu reMatonaland West vaWebester Shamu, amai Constance Shamu namuzvina bhizinisi vaLangton Mutendereki. Dzimwe nhengo dzinoti nzvimbo dzakawanda dzichadzokororwa sarudzo sezvo kwakawanda kusina kuitwa sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tomboenda kuManicaland kune mutoro wedu wenhau Loida Moyo kuti tinzwe kuti sarudzo dzezano PF maprimary dzafambawo sei ikoko.
Nzvimbo zhinji dzashanyirwa neStudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga. Paine makakatanwa ekuti nhengo dzezano PF dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei. Dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho. Kuchikanga danga mvura kuwadhi 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura, vanhu vange vangori panzvimbo inozivikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani. Vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu. Nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadira Mutasa, vaBen Moyo, vatonderai nengome, vaDaniel Rusinga, amai Elizabeth Nyatoti, amai Cecilia Razerera, vaInnocent Chiduma navaIshe Anesu Ziteya. Vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara, vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba. Vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire. Amai Rebecca Ziweya, mugari wemumusha weHobos kwaMutare, avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse.
Gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 uroko tiri panapa. Chekudya hapana, hapana matoilets, hapana chakabuda. Nhasi takangogara semaonera amuri kuita aya. Kumbata sosia wana. Zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei. Tiriwo vanhu vakuru tasiya mhuri kumba. Tongoswerera here saka zvinopera rini? Ndapedza.
Amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyo sembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo.
Kubvira nezuro kuma5 tiri panapa kusvika manheru kusvika ma7 o'clock tangomira. Kusukusezoro similoko simile kwapa simelela kuti isivhote kuvhota kwankuna kuyala. Hangazi kuhlupano avanya mapepa ankuna kuti vakula avanya kuti avhotiwe into dzakona zvonge dziyahlupa. Njova ndinibona kuna matoilet akuna manzi ndlala loko sisuke kuseni ngama5 kuzofiere kukatesi sesilambile kwapa ngendlela sesicina sesipongwa madrink onoko siyabonga.
Asi imwe nhengo yezano PF, amai Barbara Rigomeka, avo vanga vari panzvimbo yokuvhotera nhasi vaudza Studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima.
Dilei ine kuti vanhu vaore mwoyo vaise kandidheti yevaruda. Ino manje isusu tiri pano hapana kwatiri kuenda ba svikataisawo munhu wedu wetiruda.
Amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota.
Kuda kuti tisaise kandidheti yatiri kuda, anhu ngavaine mapepers tiite zviripo because izvezvi anhu hazhinji apera kudzokera. Nyange wakaine mapepers anovhota acho ndiye nani because pana anhu ashoma. Isusu tine kandidheti yatiriwo yatiri kuda, tiri kuda mupfumi. Tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi.
Vatawanda Mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezano PF kudunhu reManicaland uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemaprimary mubato iri. Studio 7 inokwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei. Sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 nemasere emuguta. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne13630 shortwave uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yanga yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa. Dr. Mastara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwe chete nenhuta. Vanoti mbanje dzinenge dzabikwa idzi, kana kuti processed nechirungu, ndoo chete dzinoshanda kurapa. Dr. Masitara vapa yambiro kune veruzhinji kuti chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Mbanje dzekuru kuputa kana kudya dzinenge dzisina kuprosesiwa semedicinal marijuana iyi. Saka dziya dziri dangerous. Mbanje dzinogona kukonzera kuti munhu urasikirwe nenjere pamusoro pezvimwe zvakadai dai.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association NATA, avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa. Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri vaPrince Mutandi, vanozikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kumufakose, vaudze Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, asma, kubvisa mamepo pamwepo nekudzinga munyama.
Mushonga unorapiswa inga kana buka, mushonga unorapiswa asma, mushonga unorapiswa zvemamepo. Une mbasa raka kosha stirik mutsika dzedu dzechiwani. Saka titori kuti ifojika. Tingati zvinhu zvakaita sezvidhoma zvivaro izvya inobvisa mweya yacho naye tsvina inouraya zvidhoma mbanje. Mushonga unobisa mamhepo, unobisa minyama, unobisa minyama iyo mbanje iyoya mashandira aineita.
Sekuru Mutandi vaudzo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
Yadzi pabonde inobatsira chose. Inotovandudza simba repabonde iyo mbanje iyoya.
Vamutandi vati kusangano ravo reZinata mbanje inongoshandiswa mune zvekurapa huye havakurudziri kuti iputwe. Imwe n'anga yada nekuzikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Ndinoiona kuti mbanje inoshanda mushonga wakakosha chaiko pakuti munhu chai akanga arova nezvivanda, arova nezvidhoma, mukamupfungaidzira mukamugezesa nayo, zvinokwanisa kunge zvichitaramuka zvichisuduruka pamunhu yeye, motoona kuti utano hwemunhu wangu waakutokanganiswa neuroyo hwatoshanduka, wakutoona munhu akutokwanisawo kutaura kana anga arohwa zvekuvhura maziso kana kusavhura maziso, wakutoona munhu akutokwanisa kunge achiita upenyu hwake hwakanaka. Uyezve mbanje chaiyo kuipfungaidzira panzimba mudzimba umu munenge musingarariki zvakanaka, kunyanya nzvimbo dzine vanofamba usiku vachiita mabasa veuroyi, maipfungaidzira makasanganisa kana nebute chairo, munotokwanisa kunge muchirara zvakanaka. Ndo chandinoona chakakoshera mbanje nekurapa zvirwere zvakasiyana. Kana mudumbu chaimo inobatsira wayo.
Kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa. Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, gurukota rezveutano ndorinenge richipa maresinesi ekurima, uye resinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo. Boka renhabvu rePremier Soccer League rinonzi riri kunyunyuta zvikuru nekukwira kwemhirizhonga mumitambo yenhabvu. Michael Kariati anotiudza kuti zviri kufamba sei.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vePSO vari kushishikana nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo pamitambo yaive pakati peCapes United neMidrand kuAscott Stadium nemumwe pakati pengezi Platinum Stars neHighlanders kuBaobab Stadium. Gwaro rabva kuPremier Soccer League rinoti vateveri venhabvu vanofarira kuzvibata vachiziva kuti nhabvu mutambo zvekuti chikwata chavo chinokundwa kukunda kana kuita mangange. Muzvarebare vanoti sangano ravo rakamirira kunzwa zvakaitika kubva kune vabati vepembe vemutambo weCapes United neNichrat vasati vapa chisungo chavo pamutambo uyu. Mutambo uyu wakambomiswa kwemaminitsi mapfumbamwe apo vatsigiri venhabvu vakarwisana vamwe vacho vachikanda zvinokuvadza munhandare. Zvichakadaro chikwata chiri kutungamira makundano eLeague aya chengezi Platinum Stars chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petafura yeLeague. Chikwata ichi icho chaive chakatungamira nemapoints maviri svondo rapera chave pamusoro nemapoints mashanu mushure mekurova Highlanders iyo vaikwikwidzana nayo kuenda panhongonya. Pari zvino madamburo yapinda pamapoints makumi maviri nemaviri mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakanorova Mutare City Rovers 1-0 Highlanders ichiramba iri pachinzvimbo chechitatu zvichitevera kukundwa 1-0 kwayakaitwa muBaobab Stadium. Highlanders neFC Platinum dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe. Triangle iyo iri kuti rimwe zuva yamuka chibhebhenenga rimwe zuva yanaiwa nemvura ndiyo iri kutevera iri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nematanhatu. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havasi kudzokera shure nepavakamira pari zvino.
Tira kuramba tichingoenda mberi tiaramba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anofunga kuti chikwata chake chichirimo mukurwira mukombe uyu mushure mekutora mapoints ese matatu ekutanga emwaka uno nekurova Blue City 2-1 Murufaro Stadium nezuro.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dynamos yakwira chinhano chimwe chete kubva payaive svondo rapera zvekuti yave pachinzvimbo chechitatu kubva pasi pasi asi mapoints gumi nematanhatu pasi pengezi Platinum Stars. Dynamos ine mapoints maviri pamusoro peBlue City neZPC Kariba idzo dzine mapoints mana asi Dynamos yacho ine point imwe chete pasi peYada. Capes United iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 yave pachinhano chechishanu nekurova Nitrat 4-3 vachiteverwa neChicken Inn iyo yakatorawo mukombe weLeague uyu muna 2015. Chicken Inn yave nemapoints gumi nematatu mapoints maviri pasi peCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato reZANU-PF muHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana, uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vamwe vanga vari vamiriri vakundwa. Kunyanga hazvo kuziviswawo kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzaitwa sarudzo kumasvingo kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura vanonzi vaswera vachipembera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.